Vashitaura kuruwa pakuparurwa kwemabhasikoro ayo apiwa hurumende ichishanda pamwe chete nesangano rinorwira kuti vanasikana vawane dzidzo yakanaka recampaign for female education kana kuti CAMFED. Mutungamiriri wedfid muzimbabwe nesouth africa amai Annabel Jerry vati chirongwa chemabhasikoro ichi chabatsira vana vechikoro vakawanda. Amai Jerry vati mabhasikoro aya achaita kuti vanasikana vachengetedzeke vasambunyikidzwe munzira nevarume vanogona kuvabata chibharo kana kutyorwa kwedzimwe kodzero dzavo. Vatiwo vanotarisira kuti kuwana kwaita vana ava mabhasikoro kuchaitawo kuti vakwanise kudzidza zvakanaka vachizobuda zvakanaka mubvunzo dzavo, sezvo vana vechikoro ava vanange vave nenguva yakakwana yekuverenga.
And by improving the safety of the learners, we expect to improve learning outcomes and better focus on class and more regular class attendance. And the better quality education and access that the girls will have will help them, empower them to secure a better future for themselves, their families and their communities.
Nekusimudzira kuchengetedzeka kwevadzidzi, tinotarisira kuti vana vachabudawo zvakanaka muzvidzidzo zvavo, kuenda kunodzidza nguva yose. Vakawana zvidzidzo zvakanaka, zvichaitawo kuti vazvisimudzirewo ivo pachavo, mhuri dzavo pamwe nenharaunda dzavo.
Mutungamiri weCAMFED, amai Faith Nkala, vati vanasikana vazhinji munyika vari kufamba nzendo dzakareba kuenda kuchikoro, vari kusangana nematambudziko akawanda pavanenge vachienda kuchikoro, zviri kuzopedzisira zvaita kuti vana ava vasadzidze zvakanaka.
Vamwe vanoyambuka nzizi dzinozara, iko zvine mvura yekunaya, vamwe vanosangana nemhuka, vamwe kunotori nemachild protection issues chaivo, kuti kune vamwe vanhu vasisiri vanhu chaivo chaivo vanosangana nevana ivavo, saka njodzi dzacho dzinowanda. Vamwe vanozopedzisira vatiregere tigare padhuze nechikoro, asi kazhinji vane vasina vabereki vavo, inova iri njodzi as well.
Mumwe mwana wechikoro chemukwengure secondary school chiri kumuzarabani, maybe munyaradzi, uyo ataura nestudio 7 aine mudzidzisi wake parutivi, anoti afara zvikuru kuwana bhasikoro, achiti zvanga zvichimutorera maawa matatu kufamba mazuva ose kuti akwanise kubva kumba kwevabereki vake kuti asvike kuchikoro. Kubudikidza nebhasikoro rapiwa, mwana uyu ari kuzonyora bvunzo dzefomu yechina gore rino, anoti ave kutarisira kuti achagadzirira bvunzo dzake zvakakwana, sezvo nguva yaanga achishandisa kufamba chinhambwe ichi yave kuzodimburwa nekuchovha bhasikoro achienda kuchikoro.
Bhasikoro richandibatsira kuti kukurumidza kusvika kuchikoro, ndichiatenda malesenzi angu ese, ndichizowana nguva yakawanda yekustadha.
Munyori mubazi redzidzo yepasi, amai Tumisang Tabela, vati nerubatsiro rwemabhasikoro rwapiwa neDFID urwu, vave kutarisira kuti dzidzo yekumaruwa isimukire.
Kupiwa kwataita mabhasikoro kwevana vedu kunopatsira pakuti vana ivavo vanga vachifamba madistances akanyanya akakubva 10 kilometers, 20 kilometers one way, which means vamwe vanga chitofamba 40 kilometers a day kuti vasvike kuchikoro vawane dzidzo. Saka mabhaisikoro achaita kuti zvive nyore kuti vawane dzidzo, access to education. Zvichavabatsirazve kuti vachasvika vasina kuneta kuchikoro, vagokwanisa kuti vateerere vaite mabasa avo echikoro zvakanaka sevamwewo vana. Izvo zvichaitawo kuti kana vakunyorawo kana pakupera pemwedzi kana kuti pakupera pesaikli yavo vawanewo budiriro padzidzo dzavo yavo. Saka hurumende tinotambira nokufara basiro ratapiwa, nekuti hurumende inoda kuti wese mwana zvisinai kuti ari kupi kweZimbabwe awane kodzero yake yedzidzo.
Amai Tabela vati hurumende iri kushandawo zvakasimba kuti vana vekumaruwa nevemumadhorobha vawane dzidzo yakanaka uye yakaenzana panosvika gore ra2020 pasi pechirongwa chairi kudaidza kuti Education Sector Strategic Plan 2016-2020. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Thomas chiri pasi.